Hei no misoro ye na uzedu za nasi muvuro ndira 16 2017 mchiri ziverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye diri mu Washington. Mufundisi wesvondo yekukariba vaPatrick Mugadza vanosungwa muHarare nasi mushure mekunge vaudza nyika kuti vaudzwa naMwari kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachafa gore rino muna Gumiguru. Kutongwa kwenyaya dziri mumatare kunoparurwa zviri pamutemo nyika ichikurudzirwa kurwisa hori. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanowedzera negore zvirango zvakatemerwa hurumende yavaMugabe. MDCT inoti hurumende ndiyo yakauraya makanzuru zvichitevera kupindira kwayakaita munyaya dzemagetsi nemvura. Veruzhinji vofarira maWarriors zvichitevera mangange avakaita neAlgeria kumakwikwi e2017 Africa Cup of Nations nezuro muGabon. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda kumakwikwi e2017 Africa Cup of Nations nezuro muGabon apo maWarriors akaita mangange neAlgeria 2-2. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tiba teina 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave. Mazuva ose. Musa kanganwe kuti farira pa Facebook page redure VOA Shona.